Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu Nyamavhuvhu 10, 2018. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti edzinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende dzeAmerica, United Kingdom neEuropean Union dzinoshora kudzorerwa kuZimbabwe kwaitwa vatendai biti neZambia. Vatendai biti vanoti havasi kufara nemabatiro avakaitwa nemapurisa eZimbabwe pamwe neekuZambia. Vemakereke nevezvematongerwo enyika vachangosarudzwa vanosangana kuBulawayo kukurukura gwara rakanakira nyika mushure mesarudzo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka munyika uye havasi kuzocherechedza utungamiri hwava Emmerson Mnangagwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Hurumende dzeUnited Kingdom, United States pamwe chete neEuropean Union dzabudisa mashoko anoratidza kusafara nezviri kuitika muZimbabwe pamwe chete nezvokusungwa kwavatendai biti. Gurukota reUnited Kingdom rinoona nezvekunze kwenyika, amai Harriet Baldwin, vati nyika yavo iri kushishikana zvikuru pamusoro pemasoja eZimbabwe anoramba achishungurudza vatsigiri vemapato anopikisa. Vati zvenyika yavo iri kutarisisa zviri kuitwa kuna vatendai biti zvikuru sei mabatirwo avari kuitwa. Ukuwo European Union pamwe chete nenyika dzeAustralia neCanada dzataura mashoko mamwe chete dzikati hurumende yeZimbabwe inosungirwa kubata vabiti nenzira inodiwa nemutemo. MuAmerica, State Department inoti iri kunetseka pamusoro pevanhu vari kuramba vachirohwa nokushungurudzwa muZimbabwe. America yati yakakashamadzwa nezvaitwa neZambia zvokuchora mutemo wayo ikadzorera vabiti kuZimbabwe kwavakange vatiza vachityira upenyu hwavo. America yati zvaitwa neZambia zvakonzera kuti America inyatsotarisisa zvingapindudzwa mukuchidzana kwayo neZambia. Vachinyora padandemutande reTwitter, mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vapindura kuti vabiti vabudiswe mumaoko emapurisa uye vati mutemo ndiyo ichashandiswa. Vamunangagwa vati vanokurudzira vanhu vese kuti vasaita zvemhirizhonga asi vaite zvinoita vachitevedza mutemo. Studio 7 yabata mukuru webato reZANU-PF muAmerica, Dr. Frank Guni, kuti tinzwisise nezvenyaya iyi.
Kana nesuwo varidzi veZimbabwe hatisi kufara nezviri kuitika, nekuti mhirizhonga iri kuitika iyi hairatidze unhu hwedu. Tingade zvedu kutsinirawo tichiti zvimwe zviri kunenerwa izvi hazvisati zvabuda pachena. Dei vambotimirei zvinyatsojeka, nekuti tiri kunzwa kuti mauto ari kunzi ari kurova vanhu. Vemauto vari kuramba kuti havana mauto ari ikoko. Dei kurudziro yavo yanga iri yekuti dei paita kuongororwa paonekwe kuti chii chiri kunyatsomboitika. Kana paonekwawo zvechokwadi pane vari kukanganisa kudaro, vane kodzero yokutaura yekutura masoko avatura. Isuwo senyika tinofanira kubata vese vari kutyora murawo kudaro, kana vari mauto kana vanga vari vanani, kuti varangwe nemutemo wenyika. Hatidi kuti vanhu vange vachirohwa, vanhu vanenge vachishungurudzwa. Hapana chikonzero chokuita izvozvo.
State Department yataurawo zvekare pamusoro penyaya yavatendai biti.
Iyo yavabiti iyo handinyanyi kuona kuti chingashoreka chii, nokuti vabiti vane mhosva dzavari kunenerwa. Pamurawo nyika yese kana munhu akanenerwa mhosva anomiswa pamberi pematare. Matare ndiwo anotonga nekutara kuti mhosva idzi dzakakodzera here kuti munhu atongwe nadzo, kana awanikwa nemhosva opiwa mutongo wake. Ndo zvatiri kuona kuti vabiti vadzorwa munyika vakaiswa kumataredzi mosva. Mataredzi mosva vakati ngavatongwe vachibva kumba, ndozvipa murawa tisikona chakaipa ipapo isu.
Mutungamiri wenyika pavati vabiti vaburiswa nokuti ivo vapindira vanoreva chiina zvozvo?
Handizive kuti masoko aya anga achitaura zvanhasi here kana kuti anga achitaura zvanezuro, nekuti zvakaitika nezuro ndezvekuti vabiti pavakabatwa kubhodha uko kune vamwe vaida kuvakwekweredza kuvaunza kunyino kuZimbabwe zvechisimba, kusvika mashoko ayasvika kumutungamiri wenyika akati aiwa hatidi kutora vanhu nezvechisimba zvokubvuta vanhu, vabiti varegedzei kana vati vari kuda kunopotera zviri pamurawo izvozvo izvo. Ndoda kuti tijekese kuti mukuru wenyika president vamunangagwa havana kutaurira matare zvokuita, matare atonga pachao ega.
Avo vanga vari mukuru wezanupf muamerica Dr. Frank Guni vari parunhare muwashington dc nestudio 7. Zvichakadaro, mutungamiri wepeople's democratic party uye vari mutungamiri wemdc alliance Vatendai Biti vanoti havasi kufara nemabatirwo avakaitwa nemapurisa ezimbabwe pamwe chete neekuzambia. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vabiti vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nemabatirwo avakaitwa nemapurisa ekuZambia pamwe nemuno pavakaenda kuZambia kunotsvaga upoteri.
Zvizhinji ndichataura mangwana zveikubhinywa kwandakaitwa pachirundu nevekuZimbabwe ndikuzobhinywa ndichiiswa muno muZimbabwe. So ndichataura mangwana mudare, but ndaifanira kunge nditori mukoti yekuZambia na 8 o'clock pachinzwa nyaya iya yesailamu yedu, but mapurisa ekuZimbabwe handiibaka ndinoisa kunoko, so havana kuita zvinhu zviri pamutemo.
Mudare gweta ravabiti amai Beatrice Mutetwa vati mangwana vachasvitsawo kudare nyaya yekuti vabiti havafanire kutombomiswa pamberi pedare sezvo dare repamusoro rekuZambia rakatura mutongo wekuti vabiti vanga vachifanira kumiswa pamberi pedare iri nhasi kuti vatsanangure kuti sei vanga vachitsvaga upoteri muZambia. Magweta avabiti anyorerawo mapurisa achinyunyuta nekupambwa kwavanoti kwakaitwa vabiti nemapurisa. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Cherry Charamba sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Zvichakadai, rimwe remagweta anorwira kodzero dzevanhu vaAlec Muchade Hama vaudza Studio 7 kuti vabiti vanogona kudzoserwa kuZambia kana mutemo ukatevedzerwa.
Vabiti vava vati vanoda kugara muZambia kana kupfuura havo nomuZambia vachienda kwavanoenda kuti vambondogara ikoko temporarily uri kwechinguva chishomanana. Saka High Court yekuZambia yakavapa mvumo yokuti vagare muZambia vazoenda mukoti yekuZambia nhasi na 8 kundoti nyaya yavo inyatsoongororwa kuti vupuwa here chichemo chavakakumbira, asi havana kuzokwanisa kudaro nekuti vakazombunyikidzwa nevanofungidzirwa kuti mapurisa ekuZambia vachibatana nemapurisa emunomu kuti vauyise kuno kuZimbabwe zvisiri pamutemo. Dei kuri kuti mutemo unoshanda zvakanaka, vangadei vachifanira kuti vawane mvumo yekuti vadzokere kuZambia.
Vabiti avo vati vakambonyikidzwa kuti vadzoke muZimbabwe vati vachataura nhona dzavo zhinji mangwana mushure mekunzwikwa kwenyaya yavo iyo yanzi idzoke mudare mangwana mangwanani. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Munyori anoona nezvemutemo muzanu PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti havaoni pachorwa mutemo wepasi rose neZambia zvichitevera kupereka kwavo Vatendai Biti kuhurumende yeZimbabwe mushure mekunge vaedza kutsvaga upoteri munyika iyi. Vamangwana vanoti Zambia yakangotevedzera chibvumirano chakanyoreranwa nenyika dzemusangano rekuchamhembe kweAfrica reSADC chekuti nyika dziri mugungano iri dzipanane vanhu vanenge vachitiza munyika dzavo mushure mekunge vaparadzi mhosva. Vamangwana vanoti chaitwa neZimbabwe ndechokutevedzerawo chibvumirano ichi kuburikidza nekumisa vabiti pamberi pedare mushure mekunge vapinda munyika. Panyaya yemashoko akaburitswa padandemutande reTwitter achinzi abva kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa achiti ndivo vakaita kuti vabiti vaburitswe muusungwa, vamangwana vanoti semaziviro avo vamunangagwa igweta rinoziva mutemo zvekuti havangapindire munyaya iri pamberi pematare edzimhosva. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navamangwana.
Ndinoona sokuti nyaya yafambiswa zvakanaka, nyika dzedu dzeusadhaki dzine zvibvumirano zvadzakaita nadzokuti kana ukapara mhosva mune imwe nyika haugoni kuhanda.
Asi tichitarisawo mamirira akaita nyaya iyoyi, vabiti vanga vachibvumidzwawo pasi pemutemo wepasi rose kuti vanga vachitsvaga upoteri muzambia kana zambia isingakwanisi kuvapa upoteri voenda kune imwe nyika. Zvazvisingaitike here izvozvowo muchitaura henchibvumirano chiripo?
Haugoni kunopotera uchitiza mhosva yawaita kune imwe nyika. Upoteri yatinoti refugee status inopiwa kana kuine hondo. Zvino muno muzimbabwe hamuna hondo, hakuna chavanga vachitiza. Ivo vanga vachiziva kuti vari kupomerwa mhosva, votiza mhosva yavari kupomorwa. Zvakafanana nokuti ukaita mbavha muno muzimbabwe haugoni kunohwanda kuzambia wokumbira kuti ndoda kuhwanda, iwo uchinzi wakaba. Vanokudzokera unotongerwa mhosva yako. Muno munyika hamuna political persecution, nokuti vanga vachitotarisa kuti mhosva yari kumbopomerwa ndeine political persecution here. Kwete, wakangotyorawo mitemo yekunyika kwawabva, enda unomira pamatare iwayo. Kana usina mhosva, matare achakuona kuti hauna mhosva. Sezvangoitwavo achidzorwa munomu, abva anomiswa pamberi pedare, dare roona kuti anokwanisa here kutongwa achibva kumba. Ende ratarisa dare remuzimbabwe rikaona kuti ngavatongwa achibva kumba. Zvinova zvinongotezwa mutemo kuti ukapomerwa mhosva yaunonzi wapara, haugoni kunohwanda kune imwe nyika yesadak. Iwo chinzi uchamiswa pamatare ekunyika ikoko. Vakaregera vanhu vachidaro, munhu anonoba mombe kuzambia uye ohwanda muno muzimbabwe, wobva ati ndoda refugee status asi iwo waba mombe. So crime is a crime. Vanotarisa kuti mhosva yawaita ipolitical persecution here. Hapana political persecution yanga iripo. Uri kungonzi mhosva yawakapara, enda unotongwa nemhosva yawakapara iyoyo. Kana usina mhosva ucharegedzwa, kana une mhosva unongotongwa nemitemo yaikoko. Saka vakanatsa vanhu vesadhaka, haugoni kubva muno mune imwe nyika uchinohwanda kune imwe nyika uchitiza kutongwa nemitemo yenyika yaunogara.
Tiri kuonawo padandemutande reTwitter vamangwana, pane Twitter iri kunzi yanyorwa nemutungamiri wenyika vari mutungamiri weZANU-PF vaEmmerson Mnangagwa, iri kuti ndo vazopindira kuti vabiti vange vachibudiswa muusungwa. Kana ichiri chokwadi kuti ndava Mnangagwa vanyora, zviri pamutemo here zvaitwa izvo?
Vamunangagwa vapindiri munyaya dzamatare. Igweta president vedu, vanoziva kuti matare anofanira kuita basa rawo achimira akadaro. Saka hakuna political interference inoitwa. Chandingangoziva ini chingangoitwa nomutungamiriri wenyika nechokurudzira kuti constitution yenyika ngaitevedzwe. Kana munhu achinzi apara mhosva, ngaamiswe padare otongwa nenyaya yake, ozvidzivirira kana achikwanisa, sezvaita vabiti. Vatopuwa bailout, vakapuwa date rokunzi vadzoke kukoti, vachapuwa mukana wokuzvidzivirira. Kana vasina mhosva yakapara, vanoregedzwa. So ndozvinoita mutemo wedu wemunyika munomu. Havana tsika yekupindira mumatare, chandovaziva ini vamunangagwa. Usavapomera nhema. Havapindiri munyaya dzinotongwa. Chandoziva ndechokuti segweta vanokurudzira kuti mitemo ngaitevedzwe. Munhu ane mhosva yaanenge achipomerwa ngaamiswe pamberi pedare ozvidzivirira, poonekwa nomutongi anenge asina influence kuti aone kuti amanikidze utonga wakadai, oongorora kuti munhu ane nyaya here. Kana asina nyaya oregedzwa, kana ane nyaya otongwa. Vamunangagwa igweta rinotozikanwa pasi pose kuti vanotevedzera mutemo. Havapindiri kuti matare anotonga sei nyaya dzavo.
Avo vange vari munyori anoona nezvemutemo muZANU-PF vaPaul Munyaradzi Mangwana, vari parunhare muHarare, naJonga Kandemiri weStudio 7. Nezuro muBulawayo kwakaitwa musangano wakabatanidza vashandi vemakereke nevezve matongerwo enyika vachangosarudzwa kuti vabvumirane zvinofanira kuitwa kuti Zimbabwe idzoke mugwara rakanaka zvichitevera sarudzo dzesvondo rapera. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vati zvimwe zvakabvumiranwa kuumba zvikwata zvevanhu vekereke nevezvematongerwo enyika zvinoona nenyaya dzinofanira kupinzwa muparamende. Tabata Dr. Mtata kuti tinzwisise nyaya iyi.
Musangano uyu wanga uri wekuti isusu semakereke takatanga kuita basa rokutaura navanhu vaida kukwikwidza zvamatongerwo enyika maelections asati asvika kuma constituencies ese. tichida kuvapa kuti ku vanhu vanofunge nenyaya yezvinhu zvavanokoshesa kumaparlamentarians aizotevera. Zvinova vapo vakasarudziwa kunyangwe dzimwe nyaya dzichiri kumatare, but vadovapo. Saka nhasi musangano wokutanga tangachiparura nyaya yekuti makereke nemaparlamentarians vachabatsirana sei kugadzira yatingati singwisingu dzakakosha dzekuvakanyika kana mapriorities ekuvakanyika.
Muchaenda kuna mamwe matunhu here nenyaya imwe chete iyi?
Basa rachona richaitwa kumaprovinces ese. Tangotanga kuBulawayo nenyaya yekuti izvinhu zvanga zvakarongeka zvakanaka netimu yedu iri kuBulawayo, asi urongwa huriko watiri kugadzirira. Tiri kutarisirawo munamato mukuru watinotarisira kuita pakuvhugwa kweparlamende nemaparlamentarians ese. Saka iyi nzira yekugadzirira munamato mukuru iwoyo, nokuti chatinoshuvira ndechokuti kunyange vanhu vachaenda kuparlamende vari mapato akasiyana, tingawana here nyaya dzatingati iyi ndiyo singwisingwi yatinoda kumhanya nayo mukati megore rino, kwete inongodecidewa kuparlamende asi inenge yaita maconversations akawanda kunze.
Musangana uyu wabvumirana chii?
Zvinhu zvanyanya kubuda zvitatu. Chekutanga inyaya yekuti nyika yedu yakakuvara zvikuru, saka kunotsvaka kuti nyaya yokutanga yatinoda kuita kuti tirape nyika, ukama hwavanhu hugadzirike, ukama hwavanhu vamarudzi akasiyana-siyana, ukama hwamazera akasiyana-siyana, ukama hwavarombo navafumi. Ukama hwakakosha kana chida kuvaka nyika chinda kumberi, hunoda kuti hurapike. Kana pane zvimwe zvakaitika kudhara zvavanhu vakagwadziwa vakakuvadziwa, zvinoda kuti zvigadziriswe nokukurumidza kuti tikurire pamberi senyika yakabatana. Chechipiri chatataurirana inyaya yekuti zvinoda kuti tiise nyaya yebumbiro remutemo pamusorosoro pezvinhu zvose. Chechitatu ndechokuti ufumi hwenyika hunoda kufungwa nenzira yokuti vanhu vangawana sei mabasa, uyezve ufumi uhu hungagadzirika sei tichitanga pazvinhu zvatinazvo tozotsvakawo kuti vamwe vatibatsire kubva kunze. Nhamo yatinayo haisi yokuti hatina zvinhu muno, asi kuti tinoda kuti tinge tinokuona kwakafanana, yatingati a shared national economic vision. Kana iyoyo tisina kuivaka pamwe chete, tichagara tichiita mabhajeti gore negore, asingatiindisi kumberi nenyaya yekuti umwe anenge achiti kana akauya ogumira panzira, umwe ouya ogumira panzira. Asi kana tikava nebingindira kana kuti kuona kumenda mberi tiri pamwe chete pamusoro penyaya yekuti ufumi hwenyika hunofanira kufamba sei, zvichatibatsira zvikuru kuti chero kukachinja maminista efinance, chero kukachinja hurumende, singwisingwi yatinomanya nayo kwemakore 10 kana kuti kwemakore 20 inenge yakafanana, vision yedu yeekonomi inenge yakafanana.
Vamiririri vemuparamende neavo vemakereke vanorakidza kukwanisa kushanda vese here pakuona kwamaita pamusangano uyu?
Musangano watifadza zvikuru, nokuti vanga vachiratidza kuti vanhu vanodoita sokuti vakashanda vose kubva nechekare. Chawakanakira musangano uyu ndewokuti hausi webato. Musangano wakanangana nenyaya yekuti tingavaka sei nyika tichienda kumberi. Saka uri nyore kuti vanhu vauite, nokuti vanhu vanenge vasingabvi, vanenge vasingapopoterani, uyezve hapana anenge achiti uyu uchatora chinzvimbo changu. Vemakereke chavari kuda ndechokuti kana muchienda kuparamende indai nesingwisingwi yavanhu. Musanosvika kuparamende moita sokuti muri kutsvaka zvamunofanira kuita, ivo vanhu vane nyaya kana kuti nhuna dzinodovanetsa. Chiripo ndechokuti titsvage nyaya yatinoti iyi ndo nyaya yakakoshera munhu wese, voenda kuparlamendi vonomanya nayo. Saka musangano wanga uchifadza zvikuru.
Avo vanga vari munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Dr. Kenneth Mtata vari parunhare muHarare neStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m., 4930-7270 ne-13630 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne-15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne-15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318, nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti Concerned Citizens Agenda netajamuka sesijikile anoti sarudzo hadzina kufamba zvakanaka munyika uye havasi kuzocherechedza utungamiriri hwava Emmerson Mnangagwa. Patricia Mdadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vatine munetsi avo vanoshanda neConcerned Citizens Agenda vanoti vanhu vaitengwa kumaruwa, mapepa nezvivhitivhiti zvehurumende zvisingapi mapato anopikisa mukana wokutsvaga rutsigiro sezvinotarisirwa nemitemo yesarudzo. Vanotiwo Zimbabwe Electoral Commission ZEC yanga isingaterere mapato anopikisa.
Sarudzo yedu haina kufamba zvakanaka munyika ino yeZimbabwe. Sarudzo yedu isusu tinoti haina kufamba zvakanaka pamusana pekuti vanhu vari kumaruva vakatengwa, wamakazviona zvakaita kuna Midlands kuna Matabeleland, vanhu vaipiwa mombe munguva yekambeni. Mukatarisa ZBC, mukatarisa naHerald, opposition haina kupiwa time yekuti inzwikwe nhau dzayo zvakakwana. Mukatarisa futi maopposition parties, zvichemo zvavo zvavaipa kuZEC hazvina kutambirwa zvakakwana.
Vamunetsi vashorowo hurumende yeZimbabwe vachiti iri kumbunyikidza vanhu, vakati dai hurumende yava Mnangagwa yakahwina zvechokwadi hayaita maitiro aye kushungurudza vavhoti.
Saka muri kuona kuti iye zvinhu zvakauraya vanhu mumaguta inzira dzekuda kunyararidza vanhu, inzira dzekuti vanhu vasazviratidziri vatonge vanhu vakavambunyikidza vanhu zvokumanikidzira kutonga vanhu. Nokuti dai hurumende iyi yakaelektwa nevana veZimbabwe vachiziva kuti ndivo vakawana vhoti vana veZimbabwe, paa pasina nidi kuti vauraye vanhu. Saka kumbunyikidza izwi revanhu, kodzero dzevanhu. Mukatarisa my sister kuti munyika ino yeZimbabwe tatine problem kubva munguva yaMugabe, paive negap riripo pakati peleadership nevanhu vari pasi. Pamusaka pekuti munhu aitya kuti akataura kodzero dzake mangwana makusera anomuka asipo pamba. Kubva kwakaita vaMugabe vakabva neuso, system yavo yakasara iripo. Saka maona kuti vana Mnangagwa vadzoka nenzira imwe chete iyoyo, vashandisa mauto kuuraya vana veZimbabwe to silence the voice of the people.
Mutungamiriri wetajamuka sesijikile vapromisi mukwananzi vakurudzira vanhu veZimbabwe kuti vabatane mukurwisa kutorwa kwevanhu nechisimba nevanenge vasiri mapurisa.
Tinofanira kuti tibatane, tirambe nyaya yekuti kunoita vanhu vanouya vachitora vanhu mukati medu vachiti vari kuita zvemutemo. Munhu ari kuitirwa zvemutemo anoenda kumakotsi, anoenda kumapurisa. Zvekuti kune vanhu vanenge vasina mainifomu, angava masoja, angava chii, anouya achitora vanhu mukati medu matinogara, hatifaniri kuzvitendera. Ende tiri kuti isisu sevanhu, semacitizens, kunyange kupi kwatiri, tine simba rekuzviramba izvozvo. Angava munhu weZanu, angava munhu weMDC, angava munhu wechii, hakuna munhu anotenderwa kutorwa zvisiri pamutemo achinorangwa nevanhu vasina simba rekuranga vanhu pamutemo. Ndo zvati kuramba kusanganisira iyo nyaya yavabiti yokuti kana vanabiti vane mhosva, munhu wese anopara mhosva, dzino mhosva dziri muvanhu ndedzevanhu anoti. Asi kana munhu aine mhosva ngaaendeswe kumatare edzimhosva, ngaaendeswe kumapurisa.
vamukwananzi vanoti vose vechidiki havasi kuzocherechedza utungamiriri hwavamunangagwa vachiti havana kukunda musarudzo dzemwedzi wapera.
Isisu matauro ataita ari very simple, ndeyekuti sarudzo haina kufamba zvakanaka. Vamunangagwa havana kusarudzwa zviri pamutemo, uyezve isisu setajamuka tisi kuzocherechedza kusarudzwa kwavo semutungamiriri weZimbabwe. Takatarisira kuti matare edzimhosva abate mutemo sekudzidziswa kwavakaita mutemo, semanyorego akaitwa mumagwaro emutemo. Kuti vanyatsobata mutemo vataridza umbowo huri mberi kwavo, vasatya. Takazviona zvichiitika kuKenya. Majaji ekuKenya akatongwa kuti election harina kufamba zvakanaka, rikaiswa pasaidi kukazoitwa election rakanaka, kana rakazoitwa iroro. Asi zvanga zvakakosha kuti vatare dzimhosva ekuKenya, they stood their ground, vakapa judgment yakarurama panyaya yekuti sarudzo dzanga dzafamba sei. Panofa vanhu, panonzi redhiyo inotaura zveparty 1, maresources egovernment anoshandiswa neparty 1, maballots anostafwa, maresults anoanaunswa murima muchivande, sarudzo iroro rinenge risina kufamba zvakanaka.
Seki akati vamunangagwa ndo vakakunda musarudzo yemutungamiriri wenyika, asi MDC Alliance iri kupikisa ichiti mutungamiriri wayo vaNelson Chamisa ndivo vakakunda musarudzo iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadikwa.
Pasi pechirongwa charo cheRewards for Justice, bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica richapa mamiriyoni makumi maviri nemashanu emadhora kuna ani zvake angapa ruzivo rwekungawanikwa mukuru weISIS Abubakar al-Baghdadi, uyo anozikanwawo saIbrahim Awad Ibrahim al-Badiri kana zvesa Abu Dua al-Baghdadi. Baghdadi ndiye anotungamira varwi vanopfurikidza mwero veIslamic State of Iraq neSyria, avo vanozikanwazve seISIS kana kuti Daesh. Kuchengetedza America nevanhu vayo ndicho chinangwa chikuru cheAmerica, sezvo iri kuwedzera simba mukurwisana neISIS. America iri kushandisa nzira dzakadzama dzekuwana ruzivo pamusoro pevakuru veISIS kuti vasungwe nokutongwa. Muna chikumi 2014, ISIS yakatora nechisimba mamwe matunhu ari muSyria nemuIraq ikamadeedza kuti Islamic Caliphate, ndokusarudza al-Baghdadi semukuru wematunhu aya. ISIS yakawana vateveri vanorwisa vachipfurukidza mwero munyika dzakawanda, ikakurudzira kurwisa vanhu veAmerica munyika mavo. Ichitungamirwa naAl-Baghdadi, ISIS yakauraya zviuru nezviuru zvevanhu munyika dzekumabvazuva, kusanganisa zvizvarwa zvekuJapan, United Kingdom neAmerica. ISIS yakakurudzira kurwiswa kwenzvimbo dziri kunze kwedunhu rayo. Muna 2011, America yakadoma al-Baghdadi semunhu ari kutsvagwa zvikuru, akadomwawo neUnited Nations Security Council panguva yaakanga achitungamira al-Qaeda muIraq, iyo yakazobatana neISIS. Kana paine anoruzive romunhu uyu, ngaaudze muzinda wevanomiririra America uri padyo navo kana kunyorera padandemutande paInfo@rewardsforjustice.net. muAmerica munogona kufona panhamba dzinoti 1-800-877-3927. America inombisa kuongorora ruzivo rwainenge yapiwa, asi isingabudisi mazita eavo vanenge vaiudza zvavanoziva pamusoro pemunhu uyu. Chiziviso ichi chinobva kuhurumende yeAmerica, machiverengerwa neni Tanonoka Wande.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Hurumende dzeAmerica, United Kingdom neEuropean Union dzinoshora kudzorerwa kuZimbabwe kwaitwa vatendaibiti neZambia. Vatendaibiti vanoti havasi kufara nemabatirwo avakaitwa nemapurisa eZimbabwe pamwe chete neokuZambia. Vemakereke nezvematongerwo enyika vachangosarudzwa vanosangana kuBulawayo kukurukura gwara rakanaka ringatorwe nenyika mushure mesarudzo. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndidi Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC, ndichiti mosara zvakanaka.